Vachitaura mushure mekupasa kwebhiri iri, mukomiti inoona nezvekuzvidzana nedzimwe nyika mudare reSenate yemuAmerica nezuro, munyore anoona nezvemutemo muzano PF vaPaul Mangwana, vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti America yave kutora matano ekugadzirisa ukama hwayo neZimbabwe. VaMangwana vati iri ndiro donzvo rehurumende yavamunangagwa, vachiti Zimbabwe iri kuda kuzvidzana nenyika dzepasi rese. Mutauri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mincube inove nhengo yeMDC Alliance vakurawo nechiwaifu, vati chitsvambe chave chehurumende yavamunangagwa kuti iite zviri kudiwa mubhiri rakaturwa navaJeff Flake naSenator Chris Coons kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vari muzano PF neAmerica zvibviswe.
Saka zviri pakati peZimbabwe, pehurumende yekuZimbabwe yanavamunangagwa inova hurumende yeZanu PF, ndo vane zvavakaitirana nehurumende yekuAmerica. Asi nyaya dzakanga dziripo mukati mazvo zvose dzaiva nyaya dzekodzero dzevanhu, nyaya dzesarudzo, ndozvo zvakanga zvichinyanya kunetsa munyika munomu.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vati kupasa kwebhiri iri richienda pachinhano chepamberi zvinoratidza kuti komiti yeSenate iyi ine shuviro yokuti America neZimbabwe dzive neushamwari hwakasimba. VaGwede vati zvakaitika izvi zvakakosha chose sezvo zviri kuitika apo Zimbabwe yave kuita sarudzo.
Tinangoti zvasarira vamunangagwa nehurumende yavo kuti vatevedzere zvavakapromisa. Tinorangarira kuti vaFlake navakunzi vakauya muno muZimbabwe vakasangana navamunangagwa, vakange vapromisa vamunangagwa nehurumende yavo kuti vachaita maelectoral reforms achaita kuti Zimbabwe ive nemafree and fair elections. Asi kuti takaona pasure apa vaFlake navakunzi vachiti zvinhu zvakapromiswa kwaingwe kutaura chete, pane zvakawanda zvisati zvaitwa. Zvavanotarisira iwo
vati vanoona America ichibvisa zvirango zvayakatemera vamwe muzano PF kana vamunangagwa vakaita sarudzo dzakachena pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Vamwewo vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vati zvinodiwa neAmerica zvinhu zvisinganesi kuita zvachose.
America haina zvainoda, inotarisira kuti isusu sevana veZimbabwe tinge tichisarudzira pasina mbunyikidzo, pasina zvinhu zvakawanda zvinotimanikidza kuti tisakwanisa kusarudza vatongi vedu murusununguko. America chainoda ndechekuti tinge tiri vanhuwo vanosarudza vatongi vedu murusununguko sezvavanongoitawo.
Mubhiri ravo vaFlake navaCoons vakataura zvinhu zvakati kuti zvavanoda kuti zvitevedzwe nehurumende yeZimbabwe kuitira kuti mutemo wakadzikwa neSenate yekuAmerica muna 2001 weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act uvandudzwe. Zvimwe zvacho ndezvekuti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena kuwanisa vanhu kodzero dzavo pamwe nekuvandudza raramo yevanhu munyaya dzematongerwo enyika neupfumi. VaFlake navakunzi vakashanyira Zimbabwe mwedzi miviri yapfuura apo vakasangana navamunangagwa vemapata anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira vachida kunzwisisa nekuzvionera nemaziso avo kuti zvinhu zviri kufamba sei muZimbabwe. Bhiri iri rave kunozeiwa mudare reSenate uye rikapasa rinobva rasainwa nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump kuti rive mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.